vanhu vatano vakakuvara zvakaipisisa uye vakandorapwa pachipatara chetsatswe uye mumwe chete apuhwa mubhedha pachipatara cheGood Mission. Vakarohwa ava vanotiwo vasungwa nemapurisa epachatswe apo vandomhanyara nyaya yekurohwa kwavo. Mumwe wevakarohwa vatapiwa chiro vaudza Studio 7 vari pakamba yemapurisa kuti vavanofungidzira kuti vatsigiri veZANU-PF vaive vakavhara kumeso vakapinda muchitoro chavo zvechisimba vakatanga kuvarova.
Chitoro kwacho pachitoro pamba takangoerekana dzora rohwa nenoku iri hard noku nachirova dzo nobva tokava nobva dzora topinda mukati kwakutotanga kutorova mudzimai wangu wakutanga kurova chiri apo nemabatani stich vanhu vacho vakavhara kumeso vanhu vaive marat kwakupinda mukati mubhawa mune vanhu vanga vasaririra varimo tati kwandovhara bhawa kota pasi 8 vakanga varimo vanga vakagara ino vakasvika vachindotanga kungorohwa.
Vamwe vevakarohwa ndevapatrick Chibare, amai Loveness Gwatidzo, vabrian Stole, amai Prizet Gore Musandu, vasidini Mashiri navaefrem Tavarwisa. Amai Gore Musandu vati vatsigiri veZANU-PF ava vaitungamirwa navabenson Gadzikwa avo vavakakwanisa kuziva.
Inini kwandirandakagara takangozouyawo tichidanwa nako dzinoita vedu vachitotiudza kuti hanzi vamwe vedu vari kurohwa kumusoro kudoba takatomanyawo tichitevera masure mavo ndobva tati nayo vakutorohwawo tobva tatizawo.
Nhengo yeCCC mudunhu rekwaGutu vanoed Mufudze vatenda kuti vatsigiri vavo vakarohwa uye vasungwa vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga.
Vakangosvikirwa vari patownship nevanhu veZANU-PF unobva varohwa vana vanga vari mabattleship vachanozanga vaine futi vanga vai vamwe vacho vazi vaive mabattleship but ndoni zvakamawana kupi sinzi vanga vasiri mapo vakarohwa sofa vari maijaris vatavo vakakorise vai5 pari vari kumapurisa but hatizivi kuti macharges avo anga azonzi kudini bcause vanhu vese vanga vaikotorwa mastatement vakamirira velondoudza kuti vapi way forward.
Vamufudze vati vatsigiri vavo vashanu vaswira pakamba yemapurisa epachatswe apo vapidigurirwa nyaya vakanzi ndivo vakaita mhirizhonga. Hatina kukwanisa kubata vari kumirira ZANU-PF sarizvo izi vajohn paradza sezvo vanga vasingadayiri nhare yavo kana vagwatidzo avo vanonzi ndivo vaitungamirira vakarova. Asi mutauriri weZANU-PF Masvingo vapepuka ichiwewe vati manyepo havaiti zvemhirizhonga asi vatsigiri vavo ndivo vakatorohwa neveCCC.
Chamunofanirwa kunzwisisa chaakuitika ndechokuti CCC inoita mhirizhonga munzvimbo dzainoona kuti ZANU-PF ine rutsigiro rukuru. Saka istrategiwo yavanoshandisa ivo yokuti vakwanise kuwanikwa vachinzwirwa tsitsi kuti panozobuda dudziro dzesarudzo vanoda kuti pabude zvichinzi sarudzo idzi havana kukundwa nokuti hadzina kuitwa murunyararo.
Vakafanira kubata chigaro chemutauriri wemapurisa Masvingo Assistant Inspector Lorraine Dlovu vati havasati vanzwa nezvenyaya iyi sezvo vange vasiri muhofisi.
Alright, handisi kuhofisi ndekuHararo graduation batai Panyati Ponyati.
Vati tibate mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati asi vanyati vangasingadairi nhare yavo. Vanhu vana vari kukwidzana musaradzo iyi vanoti vaparadza vaefrem Morudu veCCC varobson Kurwa vebato renational constitutional assembly kana kuti NCA navamartin Mudzingwa avo vakazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.